Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 10/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo vachiti Zimbabwe inofanirwa kubvumidzwa kuita sarudzo dzisina vekunze vanopindira. Mapisa kumutarirwa district anonyima bato reCCC bvume yekuita musangano waro mangwana panzvimbo yemabhizimusi yerowa. Vamwe vamiriri vemasangano evarayiridzi vochema-chema nekwavanoti kushomeka kwemari yemihoro yavari kutambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza mhomho yevanhu yaenda pairozeeka kunoviga gamba rehondo yerusununguko Brigadier General Walter Kananga kuti vanyorese kuvhota vachiti munyika munofanira kugara muine runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati rusununguko rwuri munyika rwakauya nekuzvipera kwemagamba akaita savakananga nekudaro rinofanira kuchengetedzwa. Vati apo sarudzo dzegore rino dzave kusvika, vanhu ngavanyorese kuvhota kuitira kuti vachengetedze rugare nerunyararo rwuri munyika.
Let us continue to say no to violence while remaining vigilant against the machinations of our detractors.
Ngatirambe mirizhonga pamwe nekuramba kushandiswa nevavengi vedu.
Vatiwo Zimbabwe inofanira kuregwa ichiita sarudzo dzayo murunyararo pasina vekunze vanopindira.
As a people we must be allowed to exercise our democratic rights without external interference.
Sevanhu tinofanira kuregwa tichiita sarudzo dzedu pasina wekunze anopindira.
VaMnangagwa vatsanangura vakananga semunhu akaita basa guru pakusunungura Zimbabwe vakazoshanda muchiuto pamwe nemamwe makambani ehurumende apo vakasiya chiuto. Vakananga vakadzvarwa musi wa6 ndira muna 1950 vakashaya nemusi wechina svondorapfuura vari kumba kwavo kuguruve. Mutauri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vanoti hapana chitsva pane zvataurwa navaMnangagwa vachiti bato ravo reZANU-PF ndiro rinokonzera mhirizhonga munyika.
Maitiro avo ese pane dzunonguva ari kuratidza kuti havasi kuda sarudzo rune runyararo. Vatotanga kurova vanhu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotiwo bato ravaMnangagwa harigoni kukunda sarudzo kana risina kuita zvemhirizhonga. Nekudaro vanoti vaMnangagwa havarevesi kana vachiti vanoda runyararo. Mutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti
vanofanawo vachitangira panyaya yekukurudzira runyararo munyika. Hatitarisi kuti sarudzo inofana kuitwa nekuvavana kana kuurayana.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete vachiti semutungamiri wenyika vane simba rekumisa mhirizhonga pamwe nekuona kuti mapurisa asunga vanhu vanokonzeresa mhirizhonga. VaMasaraure vanoti veruzhinji vanoda sarudzo dzinoitwa murunyararo vachiti kana izvi zvikaitika vanhu vanovhota vakasununguka. Asi vanoti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti sarudzo dzichakanganiswa nemhirizhonga. asi mumwe wevechidiki muzanu PF vapita matangi vanoti vamunangagwa vakagara vachitaura nezverunyararo kubvira pavakapinda panyanga muna 2017.
Saka akazive kutanga mutungamiri wenyika achitaura zvinhu zvavakataura kubva zuva ravakatanga kupinda muhofisi kusvika pari nhasi vanongozvitaura. Saka zvinhu zvatinogamuchira zvatinotarisira kubva kumutungamiri wenyika kuna avavo vanenge vafunga kuti nyaya dzezvematongero enyika dzinounzwa kana kuti dzinofanira kunge dziine mhirizhonga izvo kwava kuda kwavo.
Munyika munonzi nevamwe mave kuita semakaberekera ingwe vemapato anopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change vachishungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mune dzimwe nzvimbo vebato reZANU PF vanoonekwa pamavhidhiyo vachipika kuti havasi kuzobvumidza vanopikisa kuita madiro aJojina mumatunhu avo, asi havana matano avanotorerwa. Ukuwo mapurisa anoti achasunga vose vanoita zvemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vamiririri vemamwe masangano evarairidzi vari kuchema chema nekwavanoti kushomeka kwemari dzemihoro yavo, izvo dzavanoti zvakare hadzichina simba kana dziri mumadhora emunyika, uyewo kwavanoti kushayikwe kwenhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nemushandirwi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakamirira masangano eZimbabwe Democratic Teachers Union ZDTU neZimbabwe National Educators Union ZINEU, vaCharles Chinosengwa vanova munyori muZINEU vati mari yavanotambira yemadhora emunyika yangova mutero wembwa.
Tarisa mari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende inova bond component, imari yarohwa zvakanyanya nenyaya yezvinobviswa zvakasiyana siyana. Tikatarisa nyaya yefuneral assurance, nyaya yemedical aid vanongokwidza asi salari isina kukwira. Saka tikitarisa ipapo tinoona kuti mushandi anosara asisina mari.
Vaenderero mberi vachitsutsumwa zvikuru nekushayikwa kwehurukuro pakati pavo nehurumende.
Zviri kuitwa nehurumende kusauya kuti itaure nesu maererano nenyaya dzemuhoro wedu hazvisi kutifadza. Kuti confederation yedu inova inoenda kumanegotiation nehurumende vachinotaurirana yakanyorera hurumende pane nguva yakareba, asi hurumende iri kuramba yakanyarara.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri wesangano revakuru vezvikoro nevanovatevedzera reZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINUSHI vamunyaradzi maJoni, avo vatiwo vanoshungurudzwa zvikuru nekusavapo kwehurukuro pamwe nemari shoma dzemihoro.
Tinoshungurudzika chaizvo kana vatinoshandira vasingauyi kwatiri kuti titaurirane izve kugadziriswa kwemihoro yevashandi vehurumende, kunyanya vaya vanoshanda muzvikoro. Zvinozikamwa kunzi mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro panguva ino haisisina zvainoreva.
Varairidzi ava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo vanodawo kuti vezvematongerwo enyika vasavhiringidza mashandiro avo.
Tinokurudzira vematongerwo enyika vemapato ose zvavo kuti vasatibatanidzirawo isu vashandi vari muzvikoro, nekuti isu hatimo mumatongerwo enyika.
Vachitaura neStudio 7 mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vati bazi ravo harikwanisi kutaura nezvemihoro yevarairidzi sezvo zvichionekwa nebazi rinoona nezvevashandi. Asi vandoro vati apo nyika yatarisana nesarudzo, bazi ravo rinoda kuti varairidzi vasavhiringwa panyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati zvinogoneka chete kana varairidzi vakaita basa ravo vasingaiti zvematongerwo enyika.
Tinenge tichitarisira kuti varairidzi ngavangoita zvebasa ravo, vasapinda pinda mune zvemapato izvi patiri kuenda kumaelection. Ndione kunge anongavavhiringa achingoitawo basa ravo rekupa dzidzo yenhando yepamusoro-soro.
Varayiridzi vachemachemo vachiti zvimwe zvavanovimbiswa nehurumende kuti zvitsigire mihoro yavo iri pasi hazvisi kuzadzikiswa, vakapa muenzaniso wemagetsi ezuva. Studio 7 yatadza kubata gurukota anoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mukuru mubaziri vaSimon Masanga. Asi muzvinafundo Mavhima vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vari kutarisira kuti musangano wekuziya mihoro yevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council, uyo unobatanidza vanomirira vashandi nevanomirira vashandirwi, uchaitwa mwedzi uno usati wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sachigaro vebato Citizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vanoti bato ravo riri kugadzirisa zvakanzi nemapurisa vagadzirise pakunyimwa kwavo mvume yekuti vaite musangano mangwana panhandare yemabhizimusi yerowa kumaruwa emutare. Mapurisa anonzi akanyima bato iri mvume yekuita musangano waro achiti CCC yakanga isina kutevera mutemo. Panhandare yaida kuitirwa musangano uyu pakanga paine mitambo yenhabvu yaiitwa zvakare mangwana, vachitiwo zvakare vamwe vemabhizimusi vakanga vasiri kuwirirana nepfungwa yekuitirwa musangano pamikova yavo, uyewo kuti mapurisa akanga asiri kuona mamiriro ezvinhu sekunge aikodzera kuti kuitwe musangano wakadai. Bato rinopikisa iri rakanyimwawo zvakare mvumo kuchikomba, kumarondera nekubait bridge. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti aone kuti zvinokodzera here kuti kuitwe misangano yakadaro. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navaSaunyama.
Takavapiwawo tichida kuita hari yedu kumapurisa, but nao mapurisa vakataura kuti hari yenyu hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pachi patsamba yavakatipa. Saka isusu tiri kuti okay, tichazvigadzirisa, then toapply futi for the next term.
Zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho?
Vari kuti hazi hamuna kunyora zvakazara, then vari kuti hazi varidzi vemashopu, vari kuti hazi munonga makagara mumasteps medu. Isusu nzvimbo yetida kuitira iground. Handingafungi kuti vanhu vemashopu sevangati tingadisturba business rao just cause vanhu vanongouya kuHarare vanototenga chikafu mumashopu.
Saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadzirisa zvamazivisa izvozvi?
Next week chipiri tinotanga kunyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa.
Sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vari parunhare kwaZimunya kumanikaland kwakare neStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemunyora anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vanoti bato ravo rakagadzirira kupinda musarudzo dzegore rino, kunyange hazvo vamwe vangangotye nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzavo panguva iyi. Muzvare Shiriedenga vanoti remangwana enyika riri mumaoko everuzhinji, avo vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhotera shanduko. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMavhala Somhlanganya uye weStudio 7.
Sebato hatisi kumira. Tiri kuona kuti izvozvi reported delimitation zvanzi yakaendeswa kwaMnangagwa, saka zvichireva kuti election yata. Tichapinda musaru toona kuti tiri kusarudza macandidates edu. Macandidates achasarudzwa nevanhu, not isisu zvataita makura apfuura kuti macandidates taivaendesa kumaprimary election. Macommunities ndiwo achasarudza vanhu. Saka nesebato tiri kuda kumhanya neuronga hwekusarudza macandidates. Ipapo tichiita zvemacandidates tiri kumhanya neuronga wevoter registration, kuona kuti vanhu vese vane kodzero rokurejista kuvhota vanosumuka vachinonyoresa kuvhota. Tozoonazve kuti sebato pazuva reelection, handi munoziva kuti maelections achaitwa between July and August gore rino, toda kuona kuti vanhu vese vanenge varejista vachasumuka nohwandu hwavo kwavo kunovota nomuso wokuvota kuti vaone kuti kune change chaitika munyika. Ipapo sebato ende particularly isisu se elections department tuda kuona kuti voti revanhu richadefendewa, hapana kubirwa kwemavhoti kuchaitwa. Saka ndio urongwa watiri kuita sebato ende se elections department kuona kuti zvinhu maprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka.
Tinoona kuti pane zvinonyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga. Mungati chii kwavari?
Isisu tiri kuti vanhu veZimbabwe kusiri kufa ndekupi. Apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga. Vana vedu vari kugara muzimba havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees. Vana vedu vari kufa nemunyenya yemadrugs. Saka isisu tikati tiri kutya sana mai, apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.
Avanga vari mutevedzero wemunyori mukuru anomirira sarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Marvelous aitawo hurukuro nenhengo yeZANU PF waFrank Guni avanoti bato ravo rakagadzirira sarudzo uye harisi kuzoita zvemhirizhonga panguva yesarudzo sezviri kutaurwa nevemapato anopikisa.
Vagara vanongoti tabirirwa tarohwa. ZANU PF haina chikonzero chokuita mhirizhonga. ZANU PF tiri bato rakarongeka, takagadzirira sarudzo zvakakwana uye muchaona kuti mapato ese anopikisa kunyange mukaabatanidza ese tiri kuvadya sarudzo yatiri kutarisana nayo iyi. Saka isusu hatiterere vanhu vanongotaurawo zvavo kurotomoka. Isu semusangano weZANU PF tiri bhizi takanangana nekukokera vanhu kuti vauye vazotivhotera murunyararo mune zvakanaka pasina kurwisana uye tichakunda chaizvo musarudzo.
Taona zvakare mutungamiri webato renyu reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura nhasi kumarinda eHeroes Acre kuti vari kuda kuti vemapato emunyika vaite sarudzo murunyararo. Mungaone zvichiitika here izvi tichitarisa zvakamboitika munguva yapfuura apo takaona vemapato anopikisa vachiwanikwa ivo vachimbunyikidzwa uyezve vachirohwa panguva yesarudzo.
Chakanakira Zimbabwe ndechekuti inyika ine mitemo inozivikanwa pasi rese, inozivikanwa munyika. Chatinongokumbira ndechekuti vanhu vese muZimbabwe zvisinei kuti ndive bato ripi, ngatiteedzere mitemo yenyika, tiite sarudzo dzedu dzakachena murunyararo sezviri kukurudzirwa nemutungamiriri wenyika anova zvakare mutungamiriri webato redu reZANU PF. Isu seZANU PF hatina chikonzero chokuita mhirizhonga. Ndisu bato riri kutonga, ndisu tino vanhu vakawanda, ndisu tinoziva kuti tiri kuhwina. Saka tinogoitirei mhirizhonga? Isu tinisu tinoziva kuti tiri kutonga uye tine rutsigiro rwakakurisira kupfuura mamwe mapato ese munyika. Saka naizvozvo tinoti isusu tinotokumbira veopozisheni nevamwe vese avo kuti devateedzera mitemo yenyika kuitira kuti sarudzo dzedu dzive dzakachena, dzive dzinotambirwa zviri pachena uye vanhu vese vagare vachiziva kuti muZimbabwe mune kutonga kwejekerere. Tinopesana mukupfungwa, asi tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna munhu anofanira kurova umwe munhu nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna vanhu vanofanira kunge vachirwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti nyika ndeyedu tese. Chatinosiyana kufunga chete, asi nyika ndeyedu tese. Ngatiitei sarudzo murunyararo.
Avanga vari nhengo yebato reZANU PF waFrank Guni vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC.
Mepenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day, kucheretsedza kukosha kwedanho rinotorwa neradio mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro yeVoice of America inoda kuve muurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo, kana kuti radio and peace, rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. We'll be right back. Dare reparamende remuamerika re House of Representatives nezuro raka vota nemutindo richishoropodza chirongwa cheChina chekusora ichishandisa mabharuma richiti ukukutyora simba rekuzvitonga kweAmerica. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina nhasi rati rinopikisa zvakasimba chisungo chedare reparamende ichi. Kunetsana kwevagari varimi pamwe nemadzishe pamusoro pemigano kuramba kuchinetsa munyika yose kune dzimwe nzvimbo vagari vachisimudzira namatemo. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya dzemigano yeminda yenzvimbo dzemafuro pamwe nemigano yematunhu anotengwa nemadzimambo ragara riri dambudziko kubva pasi chigare. Asi madambudziko aya anonzi akanyanya kusimuka kubva mugore ra2000 pakagariswa vanhu patsva mumapuraza aimbove evarimi vechichena. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekuda kwegwaro raiwanisa vanhu pekugara kana kuti offer letter iro raikuchinjwa kuti lease permit. Nzvimbo inenge yakanyorwa pamagwaro kuti ndiyo inofanirwa kunge munhu akagara yaitwa zvekufungidzirwa kana kuti approximate. Mumwe murimi wekuhurungwe vaAaron Jonasi avanorima papraza reBuffalo Downs vanoti kusawirirana nekurwisana nekuda kwemiganhu kwakawanda mudunhu ravo.
Muno umu mune nharo dzemuganhu shefu. Vamwe vari kuti Savia General vakaenda apo vanhu vari kuswedererana muganhu asi hapana atauya kuzoratidza vanhu kuti iwewe wako chaivo chaivo muganhu unogumira apa. Saka kungozvibata kwevanhu kana kuti musvike zvino musina kunzwa matemo.
VaJohanisi vanoti vashandi vehurumende vanoona nezvemiganhu yenzvimbo dzekurima havasati vauya kuzozivisa miganhu yakanyorwa pamagwaro avakapiwa kuti vawane minda kana kuti offer letter avanawo.
Asi vesavhea wacho pasina anozonyatsoya kuzoradza vanhu poindi chaivo kuti ivo unorima uchigumira. Saka ndohondo dziripo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugaro wekwazvimba vamunashe pasi ava vanoti nyaya dzemiganhu dzanetsawo mudunhu ravo. Nyaya yemiganhu inonzi iri kunetsawo kudunhu rechegutu uko Ishe Zvimba naIshe Ngezi vari kunetsana pamuganhu. Izvo zvave kukonzera kuti vagari vemuwadhi 23 vasazive kuti vari pasi pamambo upi. Mudzviti wenzvimbo yechegutu amai Dzosai Muzvidziwa vanoti nyaya iyi yatove kumatare makuru ezimhosva kana kuti High Court. Nyaya dzemiganhu dzinonzi dziri kunetsawo kune mamwe matunhu munyika zvekuti kumanikaland vagari vari pasi paIshe Makoni naIshe Chiduku vakarwisana nekuda kwemuganhu. Zvinonzi vagari ava vakarwisana masvondo maviri apera kunyazura pamutambo wekugadzwa kwasadunhu rambaimbai revai munzvimbo yakagariswa vanhu patsva iyo yaimbove pasi paIshe Makoni. Zvinonzi muganhu mutsva wakaiswa nehurumende wakadzikisa kukura kwedunhu raIshe Makoni richichekerwa Ishe Chiduku, Ishe Tandi, Ishe Chikore naIshe Chipunza izvo zvakapa kuti vamwe vagari vemudunhu raIshe Makoni varwise vanhu vemudunhu raIshe Chiduku pamutambo uyu. Kuchiredze kwakanga kwine kunetsana pakati paIshe Neromwe naIshe Tsovani vachirwira dunhu rechiredzi zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekumutsiridza ushe hwaIshe Neromwe uhwo hwakanga hwabviswa munguva yeutongi hwevachena. Muna 2014 madzishe emudunhu remasvingo anoti Ishe Charumbira, Ishe Mugabe naIshe Murinye vakanga vachinetsana vachirwira masvingo eZimbabwe Ishe Ega Ega achiti ari pasi peutongi hwake nekudaro mari dzaibhadharwa nevashanyi dzaifanirwa kunge dziri dzake. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti nyaya dzekurwira miganhu idzi dzakawanda zvakadii uye kuti bazi ravo riri kudzibata sei. Asi gurukota rezvekurima vaEntius Masuka vanoti vanhu vanofanirwa kutevedzera pavakanzi ndivapo negwaro kusvikira vanoongorora muganhu kana kuti Surveyor General vapedza basa ravo.
Vamwe pataita paya jambanja taingoti kubva pano kusvika pamushuma apo wozonosvika kudhamu uku ndopako mabhaundari wayo anonzi estimate. Ndosaka paofa leta paya pakanyorwa
kunzi approximately. Vanosuka vanotiwo varimi vasatore basa remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekupa miganhu sezvo zvichisungisa.
Saka ndinokumbirisa chose musatora basa rapresident. Kana uchifungidzira kuti apa uchazivi kuti ndipako, dzokera kuofisi inomiririra izvozvo relens wokutaridza kuti muganhu wako ezvino uri apa.
Nyaya dzekunetsana kwemiganhu dzinonzi dzakawanda mumatare edzimhosva ekuyananisa magakava kana kuti civil court muchinhoyi, asi hatina kupiwa uwandu hwenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitara chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zitsininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anonzi Tanaka Muteka. Tanaka ari kuruka damba refu idzva rine nziyo dzakaita sana Baby Uriko Namukana.
Ndonzi Tanaka Leslie Muteka, ndakatanga zvemangoma last year 2022.
Saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare?
Patikatanga ana mhomuzi wangu asingatombodi, wangu asingafarire zvinhu zvaingofunga kuti ndezvechirombe-rombe. But manje vakatozoona kuti zviri kuita zvichitofamba, muchinhu wetu kutoita tichitombotizikanwe mucha.
Veruzhinji vari kuitambira semi manzi yamunorova?
So far muchinhuika tambotigadzirei zita zvirinani. Vanhu vari kutambira, vanenge vanzwawo masongs, vamwe vari kuapreciata, hapazoshayiwo vamwe vanenge vachingoti mukomana ari kumba doko. Zvinenge zviri kuita zvirinani, tinochingokusha. Ukandida ndikurege rudo vaviri vetatu vandimbotsvage
mwoyo wangu wanditi wasarudza ime. Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chizvapi?
Machallenge atirikusangana nawo ndeyekuti tiushaya vanhu vanoti vanotipushira mawetu, vanhu vanotiisa pamasocial media platforms avo, vanhu vanotipo exposure yekuti timbowana kuperfomawo kune mashows avanenge vachiita kana kuendawo kumabig studios yekuti tinokasira kuonekwawo kusport kwatalent nemari dzemavideos kunyanya. Apa mari apa pakaipa, tikana sei vanhu vachangokurawo, vazhinji vedu hatina mabasa. Seexample inini tichitori pamba, saka kuti ndizonzi ndaunganidza mari yevhidhiyo yei panenge pakaita.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundiwana vanondibata pa Facebook it's Tanaka Leslie. WhatsApp number is 0782908500. Ndo zvese nemakoro. Pa YouTube panono secha panonzi Swedmax. SUEDE Max MAX.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Then mashoko kuvatsigiri vedu tinongotiwo tinotend, tinonyatso show appreciation, tinoshow love kuona notitsigira. Ngavaramba vachititsigira tichihopa kuti Mwari anotitungamirira kuti tiite music inonyatsosvika kure. Tigosvikawo kwacho kunonzi kumusoro hakusvikwe nevanhu vanenge vasingatarisirwe kunzi avava vacharamba vakangodaro vanenge vachingoipa muchino uyu. Tosvikawo kuri kusvika vamwe ko tese takangofanana tiri vanhu. Saka kana Mwari vakambovaitira isusu tinotenda. Baby, ndino tenda wakandibvisa mufu mandanga ndakadziba. Aiwa wakandibvisa iwewe, iwewe rudo wakatori practice iwewe, iwewe pauri ndakatochipisa endira ndizomukanika mamero toto mazvimisa.
Manga vakateerera kuna Tanaka Muteka achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Mukana. Pahurukuru yanga achiita naIvan Zitsininga weStudio 7. Musakangano wachirongwa chedu che live talk na 8 PM manero anasi. Apo tiri kutarisa nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Ekuti munyika muve nerunyararo panguva yenyika yatarisana nesarudzo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gumede.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Nhlolanja 2023 ngugain ogumede sayidi. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Amapholisa aqhubekela phambili evimba imihlangano yebandla le-CCC. Kuhoza Friday namhla, silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho njalo ekhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuvota esithi leli lilungelo likaZulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma engcwabeni kaBrigadier General Walter Kananga emathuneni okubekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes eka eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuba uZulu avote ngokuthula ngoba ukulwisana kungasakhi isizwe. Uthe ngesikhathi sokhetho kuvamile ukuba labantu abathanda ukututuzela udlakela benganaki ukuba impilo zabantu ziqakathekile ukwedlula uthando lwabo olokubusa.
To defend, consolidate and advance the gains of our independence. Let us continue to say no to violence while remaining vigilant.
Kumele sonke sale udlakela njalo sinanzelele labo abasilisayo. Kumele kuhloniphe amalungelo ethu kungela abantu baphandle abangenelayo.
UMongameli ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba abhalise ukuvota esithi iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba abatsha benelise ukuphatheka kwezombusazwe kuleli. Esithi kumele abatsha baqakathekise ukulima lokunye okungenza izifiso zikamoyi zokuba umnotho welizwe uphumelele zifezeke. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi uMnangagwa wenza linkuthazo ngomlomo kuphela, kodwa lapho sokumele kujeziswe abaphehla uzidlakela nxa kungabe bandla lakhe le-ZANU-PF abenziwa lutho. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uthi kumele amabandla wonke aqakathekise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi bandla le-ZANU-PF lomkhokheli wabo sebathatha inkundla eqakatheke njenge-National Heroes Acre bayenza idale lokuntshantshaza amanga lokulalisa inkophe abantwana beZimbabwe. Sikhathi sonke nxa kulomuntu obekwayo baqamba noma yiwaphi amanga aqale ukufika emakhanda abo, benza noma yiphi inkohlakalo abangayikwanisa ukuthi bayenze ngaleso sikhathi. Ngoba nxa bekhuluma ngodlame, bona yibo amabhishopi odlame.
Umuyi uKananga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1950 eMvurwi eMashonaland Central, njalo wahamba empini ngomnyaka ka-1968. Ungomunye walabo abaqala inkamba yamasosha eyeChimoyo, njalo wakhokhela impi ephansi kwezandla, wasekhokhela isabelo seGaza Province. Ngokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1980 wangena kubutho lesizwe leZimbabwe National Army ngomnyaka 2013 esephumile kubutho wakhethwa ukuba ngummeli weGurume North edayile eParliamente njalo waba ngumsekelo womphathi ntambo wezomkhathi ngo-2013 kusiya ku-2015 uchazwe ngabaningi njengomuntu obethanda ilizwe lakhe njalo elimba okumangalisayo okuyinto engafundwa ngabantu abaningi abathola amapulazi phansi kohlelo lukahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumdlodlozi Ndlovu.
Nanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ekhuluma ngokuthula elizweni, udlame lwezombusazwe luqhubekela phambili. Namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter, kubikwa kulelunga lebandla le-CCC esigabeni seManicaland otshiselwe ikhombi yakhe izigangi ezicatshangelwa ukuba ngezebandla leZANU-PF. Kuthiwa bezimethesa umlando wokuthwala abantu ngemotale ebahambisa ukuyabhalisa ukuvota. Kunenge okwenzakala elizweni. Ake sizwe uChris Gande exoxa lonkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla le-CCC ngokwenzakala elizweni.
Isimo sibi ngasikhangela ngasiqathanisa lalapha esivela khona ku-2018 komnyaka 2018 khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapolisa asiyalisa ngasi lapho sihlangana khona abantu bavotshwa njengalokho okwenzakale buliriro kunsukana lezi eziphelile so sibona ukuthi lapho siyakhona kunzima kakhulu and njalo sikhangela ukuthi intade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho besisithi izaguqula sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe but sibona ukuthi lokho kakwenzakali so sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by-elections lapho esavela khona kulama MPs ethu honorable tofa abachayayo labo mama labo baba abachayayo ngale kumatopo kwegogo egabuyuni labensizi so sibona ukuthi into zangikhona zilokhu eziqhubekela phambili so ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani so yikho sibona esizama khona ukukhulumisana leZANU PF lamanye amabandla lezekhi or even lamanye amazwe kubo SADC ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe okhetho uhanjiswe kuhle kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulokuqilibezela.
Ye, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho kuthiwa ngama-electoral reforms imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi. Yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi usayi MDC laphana kulogwalo othiwa yi-PRICE Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe eyabhala ama-principles awe ama-electoral reforms azanywa ukukhulumisa ukufakwa ephalamende ukuthi kudiscuswe njalo thina sithe siyi-TCC njalo sike sisukane eziphelileyo ngo-September last year sabhala ugwalo olusithi yi-prepare document zafaka ama-electoral reforms that ayi-7 esibona emqoko ukuthi engalungisisa ukuthi uhambise njengazama ukuthi sikhulumisane lezekhi besihlezi sibhalela izekhi njengebandla ukuthi zekhi asihlaleni phansi sikhulume ngodaba lama-reforms ona lawo but akula lutho luphumileyo so ngenye indaba yokuthi even neParliament lama-MPs ethu ade bezama ukukhuluma ngakho but kungelanto ephumileyo so khathesi sesibona ukuthi hhayi isikhathi sesifikile lathi sesizama ukufaka ipresident njengoba libonile ensukwini eziphelileyo laphana sike sahlala lo minister uziyambi ziyambi njengoba kunguye uminister weLegal Affairs ababhala i-electoral amendment bill yaseparlamente khathesi ukuthi sibonisane ukuthi izinto esingazifaka kubhili emthethweni yiziphi lezinye eziqakathekileyo. So kunenye sikwenzayo njengebandla mayelana nalo daba lama-reforms njalo khathesi sike sangunsukwane eziphelileyo besehlezi lama-diplomats ama-diplomats avele emazweni anjengabo SADC labo European Union labo America lezinye la amanye amazwe ase-Africa ukuthi siba-update ukuthi uhamba njani ngodaba lwama-electoral reforms ngoba nxa likhangela amazona lawa iningi labo ba-observe ama-elections beyi-African Union beyi-SADC beyi-EU bafaka ama-recommendations ukuthi imithetho yamakhandane lezokhetho iguqulwe njani.
Unkosikazi Ellen Shiryedenga ukubandla le-CCC ubexoxa lo-Chris Gande we-Studio 7. Siphinde sakhuluma ngalolu daba lo-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa.
Angizanga njalo kumele ngikhulume lo okakamandi manikalendi because ngikuthi aqalise ukuthi itholile indaba leyi njalo uhambe njani.
Abebandla le-CCC bakhala ngokuthi konke khonokho okwenzakalayo okodlame bayabika emapholiseni kodwa akubotshwa muntu. Namhlanje upresident Mnangagwa ekhuluma ngokuthi kube lokuthula elizweni kakhulu sesilanda ukhetho. Lenzani lina njengamapholisa ukuthi lisebenzelane lamabandla aphikisayo lakhona kokuthiwa ngumongameli?
Umthetho utho kale ukuthi umuntu angadala ikhala kumele simbophe. Bengananzela kube kwaba nedlame emrewa amapholisa abophe abantu abathathu abantu laba indaba leyi on remand. So phela labana ama-political parties abathi bona balama-cases abo asezetherapy ukuthi bahambe bayokhuluma nama-officer in charge. Kungaba le-problem akhulumele usacommanding district kumbe usacommanding province ukuthi abancede.
Sisakulolo daba sike saxoxa sikhuluma ngalaba abalinyazwayo abe-CCC njalo ensiza leMatobo bathi bakhuluma lokuthi abantu bakhona babalimazayo ngobani kodwa akulanto ethe yayenziwa ngamapholisa.
Ngokuthokana kumele ngikhulume lama-usacommanding province ukuthi basichazele ukuthi indaba yeMatobo indaba yeyinsiza kumbe inye indaba lapho umuntu yabesike na ifake report emapholiseni ama-investigations aninjani. So ngicela lengithinte manje kumbe Tuesday.
Okunye okukhona lapha esikubone kuphuma enkundleni zokuxhumana kuTwitter ngokokuthi ibandla le-CCC licela imvumo emapholiseni yokuqhuba imihlangano yabo ama-rally kodwa bathi kuqalisela kulomnyaka wedluleyo belilokhe libalela leyo mvumo. Kulesizathu yini esokubancitsha imvumo?
Ahlanganisela ama-rally ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority kumbe ama-commanding district. Ngananzela imoba itsho kahle ukuthi bona ama-conveners kumele bakhulume lo-regulating authority kumbe i-commanding district. U-commissioner general usomtsho jikelele laye uthe uzwa kanti ekhuluma thina kumele bahambe bayobona i-commanding district niye u-regulating authority kulamandla ngingakhangela imbopha.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapholisa elizweni jikelele esixoxe laye esewange. Manza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo umsakazo we Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemsakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igcila kumandla yemsakazo ye radio ukuthiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula.
Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe Associated Press bathi akwaziwa ukuba ukuthi uChristian Atsu umdlali wenguqu wakweleGhana okucatshangelwa ukuba ubhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba eTurkey. ele-South Africa lithi ukuselakala komlilo kagetsi kuyinto eyi-national disaster ngesilungu. Lokhu kukhulunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address edale lePhalamende. ele-Russia lihlasele amadolobho ambalwa namuhla asesabelweni se-Donbass lamanye. Inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi eye-Zaporizhia itshaywe ngama-missiles afika phose amachumi amabili 17. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Bathole nzima abadabuka eZimbabwe abalamaphepha eZimbabwe exemption permits abafisa ukuthola amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kweSouth Africa. Bakhona abasebenzisa amagqwetha ekuzameni ukuthola amaphepha afunakalayo kungakapheli unhlangula lonyaka kungakavalwa uhlelo lweZimbabwe exemptions permits. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Velempini Ndlovu igqwetha elimela abanye abantu abadinga amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kweSouth Africa.
Ngisiza abantu ababuya bezo-applya befuna ukuthi ba-renewe ama-permits abo, ama-ZTP permits. But ungaka-renewe i-ZTP permit yakho, into kumele uyenze, kumele u-applyele abathi i-waiver. So uma u-applyele i-waiver, ufake isicelo sokuthi uyavuma ukuthi wena awu-qualify ukuthi u-applyele le enye permit efana ne general work permit, critical skills, i-business permit noma i-spousal permit, but ucela ukuthi uminister akusize abheke isicelo sakho soku-apply le general work permit engazange a-consider ukuthi wena awu-qualify for le permit le uyi-applyelayo. So ma i-waiver ingavunywa, then usuzokwazi ukuthi u-apply le general work permit. And then abantu abaza kumina sokuza abantu abamore than 50 ngibasiza ukuthi ngiba-applyele, ngoba umuntu osebenza ngezomthetho angikwazi ukusiza abantu mahala. Abantu ngiyabakhokhisa ukuthi babhadale imali, but mina ma ngikhokhisa abantu angishaji le mali echajwa ngamanye amagqwetha. Ngishaji u-R500 umuntu oyedwa, kodwa ya abanye bayashaja imali eyiningi. Ngiyangizwa abanye bethi babhadala ama-R20,000 kusiya le phezulu. Kwa-Home Affairs wena ubhadalisa abantu R1,550 for ukuthi bayenza ama-waiver.
Yes, singathi-ke nxa ukhuluma labo laba abazama ukuthi bayenze ama-waiver lawo lokunye, besabani nxa bekwenza konke lokho?
Basaba ukuthi umnyango we-Department of Home Affairs okwamanje abantu aba-applyile kusukela kunyaka lodlulo ka-2022 akekho noyedwa osethe wathola impendulo yokuthi kwenzakalani. Abantu bafake iy'celo zama-waiver, abantu bafake iy'celo zama-critical skills, abanye bafake iy'celo zama-spousal permit, kodwa manje yonke into iminsi, akukho neyodwa into ehambayo. Abekho abantu asebe thole imphumela yale icelo abayifakile be-applyela le zinto abayi-applyele. Sonke nje sisasemnyameni. So abantu inkinga ukuthi abazi ukuthi kuzowenzakalani makufika umhlaka 30 June 2023 ukuthi uminista uzongeza isikhathi futhi athi abantu bahlale ezweni leSouth Africa kuzokufika uDisemba or uzovele ethi abantu abathwala imithwalo yabo bahambe makufika u-30 June. Abantu basaba lokho ukuthi abazi ukuthi kwenzakalani and kunzima ukuhlala ezweni elingalona lakho ungazi ukuthi kuzowenzakalani ngakusasa.
So siyakwazi njalo ukuthi kulabanye abasuka eZimbabwe bebalekele ezempolitika lezi kube into ezombusazwe. So ke abakhulumi ngakho futhi ukuthi besaba ukuthi bangabisele khona ngale kungahlupha.
Yebo, bakhona abanye abashoyo kanjalo ukuthi bayesaba ukuthi izinto abayibalekelayo zilokhe zisakhona namanje. And kuyathusa kakhulu ukuthi lo nyaka ezweni laseZimbabwe kuzoba lokhetho lukamongameli noma MP. Lokho kuyabethusa kakhulu ngoba ukujwayela ukuthi kube nodlame uma kuzenzakala ukhetho abantu beshaywe uma kuwukuthi babonakala izifo abeseki iZANU-PF. And sesike sabona amavidiyo aphumayo abantu beshayelwa lokho ukuthi abeseki iZANU-PF, bayeseka amaqembu afana ne-CCC nezaphu.
Umnumzana Vele Mpini Ndlovu ligqwetha elisebenza kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg. Umsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi, uStuart Matsikenyeri, usetshayele ihlombe abadlali baleli qembu abatshaya ibhola ama-batsmen ngomsebenzi abawubambe emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test abawudlale le-West Indies. Kubika uJoseph Njanji.
Matsikenyeri uthi indlela abadlali beqembu leZimbabwe abalwise ngayo ukuze umdlalo uphele zingujikilo bhanqa yisibonelo salokho abahlala bekukhuthaza ukuba abadlali bengadeli nxa izinto zingahambi ngendlela.
Ithuba lokuba siyabe silokhu sithuthuka ekudlaleni kwethu ihlezi likhona njalo nsuku zonke nxa sidlala siyabe sizama ukuba kube le nqubela phambili ekudlaleni kwethu. Okusemqoka khathesi kithi nje eqembu leZimbabwe ukuthi sibe ngabantu abakholelwa kulokhu abakwenzayo njalo sijwayeze uhlala sinqoba.
LeZimbabwe lele West Indies zizadibana ngesonto emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo. Njalo uMatsikenyeri uthi ukhangelele ukuba banqobe.
Umncintiswano awukapheli njengoba kulesi silomunye umdlalo okumele siwudlale sinqobe. Sizahlala phansi sibone ukuthi kumele silungise ngaphi ukuze umncintiswano ufike kumlindi uyagcina kuyithi esinqobileyo.
Ukapteni weqembu le-West Indies uCraig Brathwaite laye uthi bazabopha ziqine ukuze kube yibo abanqobayo.
Kuningi esisakudlalela ngoba umdlalo olandelayo ngokugcina njalo kumele sinqobe kuwo ukuze sinqobe iqembu leZimbabwe. Akumelanga sidelele futhi kodwa kumele sidlale ngokuzimisela okukhulu ukuze siphumelele.
Iqembu leZimbabwe liphathiswe kakhulu umdlali okwadlalela ilizwe laseNgilandi uGary Balance emdlalweni wakuqala. UBalance ube ngumdlali wesithathu ukwedlulisa amaranzi alikhulu emdlalweni wakhe wakuqala imela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Utshaya amaranzi angu-137 njalo leli nani yilo elihamba phambili njengoba usengumqeqeshi weqembu lesizwe uDave Yoton. Yena wathola amaranzi angu-121 ngomnyaka ka-1992 kuthi uHamilton Masakaza yena wathola amaranzi angu-111 ngomnyaka ka-2001. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Yo, I'm Joseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree ohlabela labantu abakhe bese South Africa. UMathoma Jobe yena olengoma ethole isicoco se-Song of the Year Award nyakenye. UNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
intokazi isacathula kwezomculo ingoma yayo le ethi impilo inzima ithole isicoco sengoma ehambe phambili kulazo zonke ngo-2022 komunye umsakazo otholakala ebulenjini be-intanethi
Kalibonani bathandi bomculo labalaleli ngiphuma eZimbabwe endaweni yaseplanti ngaphansi kwenduna uMagangeni kokhala emsumini ngingomunye wabaculi abacula igospel uyibanga esengilihambile alibide kangako ngenxa yokuthi ngayocula ngo-2021 and then ingoma yami ngiqale ngo-January yaphuma ngo-September ngo-2021 kuthe ngo-2022 ngo-January ngaqala futhi ukusebenzela phezu kwe-CD lami lesi-2 okuyi-albhamu la engikhiphe khona ingoma ezingu-7 yikho la engisebenze khona futhi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngo-September ngikhiphise i-CD lami lesi-2
Uthe uthola lesi sicoco uzwe njani lengane zakho kuliphethe njani lokho
Ngingajabula kakhulu ngasileke kuzamba kwethi inyembezi zonjabulo kunye neingane zami kodwa ngaphambi kokuthi kwethi inyembezi zonjabulo sagida kakhulu ngenxa yokuthi yayidlala elokuzenini yayidlala ingoma kumaqhawe nentaba ngaleyo day okusho khona phela ukuthi khona ngasemwilile
Uyo wavela kumodisi bese njane Wavela elidwala wabuza bonke wavela njalo yesiphambane Jesu yivana umthathelo
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho bakuxhuma njani
Abafisa ukungifonela abafisa ukuthenga ama CD bangangithola kule nombolo 0633620745 uMathoma Dobe intombi yakwasithola enyathela ngiphophukile kumhlabathi animhlophe nje kodwa nomhlophe kunye nomfiziyo niyabonga mina
Jesu yimbana yonjalo no Jesu yimbana yonjalo Jesu yimbana yonjalo Jesu yimbana yonjalo Jesu yimbana yonjalo Uyo wavela kumodisi besendane wavela elidwala wafuza bonke wavela njalo yesiphambane Jesu yimbana yomthathelo Uyo wavela entabeni yasemoria wavela njalo yena eyimbana Wavela njalo yesiphambane Jesu yimbana yomthathelo Uya wavela entabeni yasemoria Wavela njalo yena eyimbana Wavela njalo yesiphambane Jesu yimbana yomthathelo Uyo wavela kuAbrahama eyimbana Wavela njalo yesiphambane Wavela njalo yesiphambane Jesu yimbana yomthathelo Yomthathelo Jesu yimbana 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 yomthathelo Jesu yimbana
uMathoma Jobe ophuma ePlumtree ecula ezokholo ndawonye labantu abakhe beseGoli. ku live talk namhlanje sixoxa ngokuvinjwa kwamabandla aphikisayo afisa ukwenza imhlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Singake hlukane sihlobo sikhangele ezinye zendaba ezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare muri yeZimbabwe.